Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateriri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 23, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemasoro Mnangagwa votarisirwa kuenda kuCuba nhasi mushure mekupeta misangano iri kuitwa kuUnited Nations. Tichazeyawo zviri kubuda kumisangano iri kuitwa kuUnited Nations General Assembly. Kambani yehurumende inoona nezvekurima nezvekurimwa kwefodya yeTobacco Industries Marketing Board kana kuti TIMB yombomisa varimi vanodarika zvuru makumi matatu nezvinomwe kurima fodya ichiti vakatengesa fodya yavo pamukoto. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemasoni Mnangagwa vari kutarisirwa kuenda kuCuba mushure mekupeta misangano yavange vachiita kuUnited Nations General Assembly. VaMnangagwa vakasimuka munyika vachiti rimwe donzvo ravo raive rekuedza kusimbaradza ukama nenyika dzakatemera Zimbabwe zvirango dzakaita seAmerica neBritain. Asi mimwe misangano mizhinji yanga ichitwa neZimbabwe kumucheto wemusangano weUnited Nations uyu yanga ichitwa nenyika dzakaita seVenezuela, Belarus uye Cuba. Mukuzeya nezvekukosha kwerwendo rwavamunangagwa kuCuba iri, tabata vanokokera bato reZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi.
Ukama hwedu Zimbabwe neCuba hwakasimba, zvakasimba chaizvo. Uye ukama hune nguva yakareba kubva ichiitirwa hondo yekuzvisunungura. Cuba neimwe nyika yakati pamuono kuti nyika dzavanhu sorudzi tinokwanisa kuzvirwira tikazvisunungura. Saka ukama hwedu neCuba hwekutibatsira senyika kutipa madhokotera noruzivo rwakasiyana-siyana rwekusainzi vatinowana kuCuba. Vakatora vana vazhinji vaibuda muno muZimbabwe kundandodzidzira zvokuita varayiridzi vezvinhu zvakafanana nesainzi nemashomu, kuratidza rudo rwakawanda rwaitaridzwa neCuba kuvana veZimbabwe.
Asika vamwe vari kuti chakakosha pari zvino kuedza kusimbaradza ukama nenyika dzakaita sana America nana Britain dzakatemera Zimbabwe zvirango kwete vana Cuba.
Ungarasha hama dzako dzakamira newe panguva yaukangaona matambudziko ivo vana America nana Britain, ivo vasingatotizi vasingadi kana kudzidzana nesu patakatora minda. Vana Cuba nana China nana Russia ndo vamwe vakaramba vakamira nesu kuti toda kushanda nomunhu wese wedha ndomutsvuku ndowebluu ndowechii tinoshanda naye. Asi tine shamwari dzedu dzinofanira kugamuchirwa naani naani kuti pane shamwari dzedu dzoupenyu, shamwari dzeropa.
Vamwe vari kutika hongu nyika dzemuAfrica dzakawanda dzakataura pamusangano weUnited Nations uyu kuti zvirango izvi ngazvibviswe, asi vachiti chiri kunetsa ndechekuti Zimbabwe haisi kuita zvinotarisirwa zvikuru munyaya dzekodzero dzevanhu.
Nyika zhinji dzomuAfrica tinodzitenda zvikuru nekuti dzakataura kuUnited Nations, kutaura pasi pose kuti zvirambo zvakatemerwa Zimbabwe hazvisi pamutemo. zviropazo ndezvekuti vazhinji vanotaura pamusoro pekodzero dzavanhu havadi kuremekedza mitemo yedu yenyika yedu yezimbabwe. Kana munhu akatyora mutemo unosungwa, ndiyo inonzi rule of law. Munoona kuna vamwe vari mumajeri iko zvino, munoziva imi vana Sikala zvinenge taurataura izvi. Sikala wakabara mhosva yaaifanira kupuwa bheyo, asi wakapuwa atingati maconditions ebheyo yake, iye akamavhaioleta oga asina wamutuma kunyika.
Vanokokera bato rezanupf mudare reparamende vapupuraito garepi vachitaura vari parunare kumasvingo. Tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano rezimbabwe democracy institute Dr. Pedzisai Ruhanya.
Patakaona rusungunuko muma1980s kwidha yabatsira kutrena madoctors emuzimbabwe, saka there's a relationship iripo inokosha. Asi yava nguva iyeyo yorusununguko rwenyika yokuma90s pataita maeconomic structure adjustment. Patavari izvezvizvi zvauda kuti nyika ive nemarelations nepasi rese, kunyanya izvo marelations nenyika dzinokwanisa kubatsira kuti nyika upfumi hwayo huingirire kumberi. Kana mukatarira China chaiyo ine marelations neamerica, China chaiyo ine marelations namabritain, ine marelations nana Germany, maeconomic powers. Asi wavakutoita sekutoti ndivo vamugabe vairamba kundotaura nemawesara, asi vamugabe vakangofa vakasiya nyika ichingori mumandondondo atiri. Saka zvirikuitwa namunangagwa zvinoratidza kuti hapana kana chenji yakaitwa munyika ino, zvangopana nokutongwa nemushakabvu mugabe ari muguva.
Asika vamunangagwa vari kuti vari kuedza kuti vataurirane nenyika dzakavatemera zvirango idzi, vachiti ivo ndidzo dziri kungoomesa musoro nekuti hadzina kufaraka nekuti pakatorwa minda kuvachena ichipiwa vatema.
Aiwa, haisi nyaya. Nyaya ingoripo inyaya yekuti nyika inotongwa sei. Nyika inotongwa mujekerere here? Nyika inotongwa here tichiadza rule of law? Tarirai dambudziko rakafanana na honorable Job Sikala, ndii Labour Party vamwe vekuarea yavo yekuzengeza vari muchitokisi nhasi vakusvika 102 days vari muchitokisi muchikurubhi maximum prison, munopinda makorowo nemhondi nevanhu vari condemned vakusevha 102 days vasina trial. Saka munyika hamuna rule of law.
Asi tichitaura nevezanupf vakaita savato garepi vari kuti ivoka vasikala vakatyora mitemo yekupuwa mari yechibatiso kana kuti yemabail conditions, vachiti vanoramba vachiita zvavanenge vasaiti.
Aiwa, vato garepi haisi yokotya, vakatyora mabail conditions panyaya iti. Nyaya yebheru is a constitutional right, ikodzero yemunhu. Kana makororo anopiwa bheru, vasikala havasi gororo, vasikala havasi mhondi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya vanotungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute vari parunare muHarare. Misangano iri kuenderera mberi kuUnited Nations General Assembly, uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakataura pamberi pegungano iri nezuro vakakurudzira kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Asi nyika dzakatemera zvirango idzi dzinoti zvirango hazvina kutemerwa Zimbabwe asi kuti vatungamiri venyika vashoma vanotonga nedemo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuratidzirawo zviri muNew York zvichiti hazvisi kufana nekuti vamunangagwa havasi kuremekedza utongo hwejekerere. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Moses Rumano.
Misangano yeUnited Nations General Assembly yakakosha nekuti inopa kuti nyika dzepasi rese dziungane dzichitaura zvadziri kuita. Zvinobatsira kuti vanhu vazivewo zviri kuitwa nevamwe, urongwa hwebudiriro, urongwa hwekuti nyika dzavo dzifambe pamwe chete. Saka zvinofadzawo kuona kuti Zimbabwe inenge irimowo mukati meurongwa hwakafanana neiwo hweUnited Nations General Assembly.
Asika vamwe vari kushora vachiti mutungamiri wenyika havana kunyatsodongonyodza mamwe matambudziko ari kusangana neZimbabwe ndopanguva here pamisangano yakadai kuti zvinhu zvakadai zvitaurwa
zvinogona kudaro asi chinangwa changa chiripo cheUnited Nations General Assembly sembatanidzwawo kuti nyika dzitaure zvadzinenge dzichida kuita zvinorevawo kuti mutungamiriri kana vatungamiriri wenyika vanosarudza kutaura zvavanenge vachida kutaura matambudziko pundutso nebudiriro inenge ichiitika munyika dzavo saka naizvozvo tinoonawo nhongo chinyunyuta awa wane kodzerowo dzavo dzekuti wanyunyute nekuti vane zvavanenge vachikarira kuti mutungamiriri wenyika agodoma zvinenge zvichinetsawo mukati menyika yezimbabwe
totarisawo zvakare kuti pane zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri kuratidzira kumucheto wemusangano uyu nyaya vemapato anopikisa munyika vachiti havasi kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika yezimbabwe munotii nenyaya iyi
kodzero dzevanhu pasi rese dzekuratidzira kana kunyunyuta kana kudemonstrata dzinoda kuti dziremekedzwe vanhu vane kodzero dzekuti varatidzire kana pane zvavasiri kufaraba nekuti ndozvinobvumidzwa mukati menyika ino uye mukati menyika yezimbabwe zvekare saka handione pabani chakashata sezvo vanhu vanga vachitaurawo kunyunyuta kwavo kusagutsikana kwavo nekusafara kwavo vanenge vachida kuti zvinhu zvigadziriswe kana kuti zviongororwewo neutungamiriri hunenge huripo saka ndinoona zvaita zvakanaka nekuti zvinobvumidzwa kuratidzira nepo vachiratidzira havo mune zvakanaka zvisina mhirizhonga izvozvo zvinokurudzirwa uye zvinogashirwa chaizvo kuti vanhu vataure zvichemo zvavo
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Moses Rumano vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuFriends University kuKansas muno muAmerica. Kambani yehurumende inoona nezvekurimwa kwefodya yeTobacco Industries Marketing Board kana kuti TIMB yambomisa varimi vanodarika zviuru makumi matatu nezvinomwe kana kuti 37,000 kurima fodya ichiti vakatengesa fodya yavo pamukoto. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Achizivisa pamusoro pegadziro yekurimwa nekutengeswa kwefodya kwemwaka wa 2022-2023, mutauri weTIMB Amai Chelesani Sarweva team.
Nyaya dzeside marketing dzaitinetsei saka mainspectors edu ari based kumaregions ese kunorimwa fodya ndiwo aitobuda achiedza kuti acontrole issues eside marketing. We had over 300 and something growers who were deregistered for side marketing and kune mamwe makambani futi akadeactivatewa during the season nenyaya yeside marketing.
Asi mukuru werimwe sangano rinomirira varimi vefodya reZimbabwe Tobacco Association vaGeorge Seremwe vanoti vamwe varimi vakangozorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Statement yekuti mafarmers vese ivavo vanga vaiita side marketing havazi mafarmers vese ndizvatikazo isusu ndizvatikaonawo sevamiriri vemafarma. Mamwe magrowers number iwayo akatorwa nemasurrogate companies kuti vaite maillegal activities avo vachishandisa sama growers number iwayo.
Vaseremwe vanoti paita uori pakurimwa nekutengeswa kwefodya zvekuti marezinesi kana magwaro ekurima nekutengesa fodya yevamwe varimi ari kushandiswa nematsotsi kana mamwe makambani iyo varimi vasingazive. Izvo zvinozoita kuti vaone kwese vakaita chitsotsi kana kutengesa fodya yavo pamukoto.
Mamwe magrowers number iwayo nezvimwe zvikwereti zvaipiwa vanhu vasina kana address kana one ukaona kana macoordinates avo aiwanika vari kuIndian Ocean. Saka at the end of the day panongotoda proper scrutiny kuti tipe conclusion yekuti it's about farmers only because industry inenge yakainfiltratewawo neillegal activities.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vati havazive umbowo hune TIMB pamusoro pevarimi ava asi vakati inyaya inofanira kuongororwa asi vabvuma kuti pane vamwe varimi vakatengesa fodya pamukoto vachiti izvi zvakakonzerwa nezvinhu zvakawanda.
So inyaya dzakatowanda dzinoonekwa ipapo mabhadharirwa evarimi maprize emainputs achona avanopiwa pakubhadharwa inyaya yemutengo kuti unenge wakatisa pamwe inyaya yekuti munhu haasi kubhadharwa mari yake yose yakakwana panguva imwe chete zimdollar component yemapayments varimi vazhinji vachiri kutoneseka kuti vaiwane iko zvino nokuti asi fodya season yakatopera kutengesa fodya maUS dollar vaipiwa but mazim dollar ndoanga vamwe vanga vachida saka tinotoonema makambani akatosuspendwa nenyaya yekuti anga asina mari
amaitsarwe vatiwo TIMB yakambomisawo mamwe makambani kutenga fodya nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana.
Of them, like maybe running was fine or some administrative fee for failing to undertake due diligence during the marketing season. But if the admin fee, their status would be activated again. They would not remain deregistered for forever.
TIMB inotinofungidzira kuti varimi vandarika zviuru makumi matatu nezvitatu vayakamisa kurima fodya mwaka uno vakarima fodya mwaka wadarika vakaitengesa pamukoto. TIMB inotiwo mwaka uno ichashanda nebazi rezvekurima kumisa nyaya dzekutengeswa kwefodya pamukoto. Mamwe masangano anomira varimi anoshushikana kuti hapana rutsigiro kubva kumabhanga nehurumende kuvarimi vefodya. Izvo zvinozosiya varimi vachibatirwa nevakazvimirira voga vanovapa zvekurimisa kana kuti macontractors. Varimi zviuru zana nezvitanhatu nemakumi matanhatu nevanomwe 106,067 ndivo vakanyoresa kuti varime fodya gore rino uye mahekita zviuru zvina anoita zvekudiridzirwa akatodyarwa. Mwaka wa 2021-2022 fodya yakakohwewa yakaunza munyika mari yekunze inodarika mazana matanhatu emamiriyoni emadhora ekuamerica 600 million US dollars uye mari iyi inogona kuwedzera sezvo vanokweretesa varimi mari kana kuti macontractors vachiri kutenga fodya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuvhota kunonzi kwatanga matunhu eUkraine akapambwa neRussia, vanhu vachibvunzwa kuti vanoda kuva pasi peRussia here kana kuti kwete. Matunhu ari kuvhota anoti Luhansk, Kherson, Zaporizhia neDonetsk. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti izvi zviri kuitwa neRussia nekuda kwekutsvaga chikonzero chekupamba matunhu aya kubva kuUkraine. Sangano reOrganization for Security and Cooperation in Europe rinoti zviri kuitwa neRussia hazvisi pamutemo. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vari kupomera nyika dzekumawirira mhosva yekuda kuparadza nyika yavo. Hurumende yeAmerica iri kushora zvikuru mapurisa emuIran ayo ari kurova zvakaipisisa vanhu vari kuratidzira munyika iyi mushure mekunge mumwe mudzimai ane makore maviri nemaviri Masa Amini afa ari mumaoko emapurisa mushure mekusungwa achinzi ainge asina kusunga dhuku zvakanaka sezvo bvudzi rake raionekera. Vamwe vanoti akaitwa kafira mberi nemapurisa asi hurumende ichiti akangorwara ndokufa. Vanhu vanodarika vasere vanonzi vafa mukuratidzira uku. Vamwe varimi vekumhondoro mubaira mudunhu remashonaland west vanoti urombo hwaramba hwakavanamira seurimbo sezvo vasiri kuwana zvikwanisiro zvakaita sembeu nemafotereza izvo zvavanowanzopiwa nehurumende vatopedza kurima dzimwe nguva kutokohwa. Nunurai Jena ashanyira nzvimbo iyi ndokuti panyaya inotevera.
Varimi ava vanodyara gorosi ravo mumatoro muna kubvumbi vachizorikohwa muna chikunguru pasina madiridziro asi vanoti chiri kuvadzosera kumashure rubatsiro rwehurumende runozouya muna chikunguru kana kuna gumiguru vave kutokohwa. Mumwe murimi wegorosi vaClayton Chakachaka vemumusha wemuyengwa muwadhi 2 pasi pamambongezi vanoti urombo hwavo huri kuramba huchiwedzera sezvo vari kutadza kurima gorosi ravo zvakanaka nekuda kwekushaya zvikwanisiro.
Danone kwa kupiwa ma input. Vano tipa ma input nguwa ya pera yekuti. Patine itaka tarifu ya utichigari. Mwona yungu nguwa fabuda uskwa kuzono pakazira kutu uchigari uichi yako haa. Nengu watu nonoka wa siki wane mwaka. Saka izombo shika uichi saka naka. Takanga njini wane nda Afrika. Saka pana chandaka panza kusai papu. Saka nguwa nwe kuti muri chikozu. Saka usu da apunya ila azo shaya msoti saka.
Pata punza kuti nsei wa gare wachida kungo pi wazu kwani siro makore ose. Vachaka chaka vasikana vasinga kwanise kupiwa zvikwereti zvekurima nemabhangi hurumende inofanirwa kuramba ichivabatsira sezvainoitawo kuvarimi vakawanda.
Raiti iso za atishiram ili ndo upenyu watahira rama kudara na babo yitichuona kuna yifana kuitwa malonzi hurumende kaisi kwanisa kutitia malonzi kutitua maprojizira kutitua rinwa wani siko zvikurimisa vachibhadhara zvikwereti zvavo zvavanenge vatora aya vanoti masoft loans kuti ndokwaniso kuti ndika aendesa 2 ton wobatawo mari yavo yezvavanenge vakandipa imowo ndipo ikesh kuita kuti ndiwane matingitiro emhuri tichingoenda tichibhadhara natichidaro ndokunga zvinotifanira.
Izvi zvatsigirwa nemumwe murimi wegorosi amai Maudi Sibanda.
Tisu pakurima kwedu wiki kunonoka kuwana fertilizer nembeu yacho hatinozorima mvura inenge pasi patooma mvura yaizonyatsonaya mwaka wacho mvura unenge wakutaka kuti wiki yedu izokura tisvike pakuikohwa tisi kuzokwana inenge yaenderwa nemvura zvipfuwo zvine zvakufamba pese pese zvisakwanisa kuti ikure zvakanaka zvozodyiwa iye mvura yezvinobva zvaoma nezvo.
Sachigaro resangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti vanonzwa zvichemo zvakadai gore rega rega asi hurumende inogara ichivimbisa kugadzirisa dambudziko iri.
Ndinokurudzira hurumende nevamwe vanopa zvokurimisa kuti vaongorore munzvimbo dzose kana vachinge vava kupa zvokurimisa zvezvimwe zvirimwa zvakaita segorosi.
Amai GT vanoti hurumende inofanirwa kupa ruyamuro kuvarimi vepasi senzira yekupedza urombo munyika.
Kunyoresa kuAgritech office kana kutaura nevanomirira varimi munzvimbo dzavo kuitira kuti vakwanise kupiwawo mainputs nenguva kana vachinge vachida chirongwa chokurima gorosi. Kunyanya kune varimi vanenge vari kunzvimbo dzisinganyanyorimwe gorosi nokuti zvinoshandiswa hazvisviki kwavanenge vari.
Mumwe wavatevedzeri vegurukota rezvekurima vaPeter Ritatos vaudza Studio 7 kuti varimi vose vanofanirwa kupiwa zvikwanisiro paine nguva. Vanoti pane rubatsiro runobva kuhurumende rwePresidential Input Program neNational Enhanced Agriculture Productivity Scheme runofanirwa kuyamura munhu wese anoda kurima. Asi vanoti varimi vanofanirwa kugona kuzvimiririra vasingarambe vachitarisira kupiwa zvikwanisiro nehurumende. Nyika inoda gorosi rinosvika matani mazana matatu nemakumi masere zvuru kana kuti 360,000. Asi gore rapera varimi vakarima gorosi rinosvika mazana matatu nemakumi matatu kana kuti 330,000 metric tons. Gore rino munyori mubazi rezvekurima vaJohn Basera vanoti vari kutarisira kuti vanokohwa gorosi rinodarika matani zviuru mazana matatu nemakumi matatu nemasere kana kuti 380,000. Izvi vamwe vari kuramba vachiti zvinogona kukanganiswa nekudzimwa dzimwa kwemagesi sezvo kumapurazi gorosi richida kudiridzwa nemvura. Dzimwe nyanzvi dzezvekurima dzinoti kusarimwa zvakanaka kwegorosi munyika ndiko kuri kuita kuti nyika irambe ichipema gorosi kune dzimwe nyika zvinozoita kuti mutengo wechingwa urambe uchingokwira. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget. Was a Friday, my sweet.
Muchirongwa chedu chatinoita hurukuro nevaimbi nemusi wechishanu chega chega, nasi Ivan Zininga weStudio 7 aita hurukuro nemuimbi wechidiki Charles Chakanetsa.
Zita rangu zvere ndinoitwa Charles Chakanetsa, ndiri muimbi uye ndinonyora mimanzi. Zvakare ndiri kunyambira, ndinoridza mainstruments akati wandei, pachirungu tunoti multi instrumentalist. Ndinobva kukadoma ukundibu wanakabirikiru.
Zwe mi manzi izi makazi tangarini?
Manzi izi ndaka tangandiri mwanamdiki. Tu mwanamdiki ndaire mkwaya imu Roman Catholic. So ndaka kurira imomo ndisi imba ni kuriza ngoma. Kurira 2015 ndipu ndaka tanga kuriza ma gitari. Nekufamba kongu ndaka zusaru za kuenda ku music college. Zimbabwe music college uko ndaka naita national certificate yangu. Ndika tura sakari advanced certificate. Ndika vanda furi na mbele ndika ita degree. Bachelor of music degree in ethnomusicology. Na 2022 kore ino ndiru panda graduate.
Pamaka tanga zima gitare zuzizi wabereki waiti ochi inazo?
Ndichitanga zima gitare wabereki langa wasinga zimzisise kuti waiti unuto kwasa kutosaruza kutoita music unozoite afterward wakutongoriza mabendi chete yuri asisi chiruo mbiri pati nekufamba kunguwa wakazi mbiri wako appreciate wachuona kuti pani development yuri itika kwa muna akadita muna arukuita sakati
kubaka kupai shungu ze kutumuite zema gitare ndiwa nani
wani wakandi pa shungu ya mmanzi wakati one day wakandi inspire the likes of Thomas Mapumo Chiwani Somaraire Masha Omono Mume, the late Dr. Oliver Mtukudzi. Ndoo amulovanu wakaya ndi inspire kuti ndide kuita zvema gitare, ndide kupenda music.
Chinokusundai kuti murambe muri mune zvema gitare chii?
Chinondisunda kuramba ndiri mumanzi. Ndangoti ndine passion nayo zvisingaite. Ine driver ma aspects ese upenyu wangu. Asi ndingangoti zvakare manzi inondibatsira kuzi expressa ndinokwanisa kuzi expressa zvandiri through mimanzi.
Pari zvino muri kurova kapi kari kukupaiwa manyemwe kamunoti aiwa apa ndakarova?
Pari zvino ndine song inoitwa iyo makurukoto isongu yemuchato inoimba nezvewanani
makurukoto mukuva yevatu.
Muri Zimbabwe manga makateerera kuna mukoma Charles Chakanetsa. Tokusiyai muchiteerera kambo kavo kanonakidza. Tinzwe kuti kare kuti kudii. Ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
Pane chipo apo muimbi wechidiki Charles Chakanetsa chitaura na Evans Zininga we Studio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kuitika United Nations General Assembly uko Zimbabwe iri kuedza kuti zvirango zvakatemerwa muvatungamiri zvibviswe uyevo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvichiratidzira. Kana muchidawo kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibati na 7 PM pamasaisa ya noti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa ya noti 909 AM 6175 7255 pa shortwave. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaya Emmerson Mnangagwa votarisirwa kuenda kuCuba mushure mekupeta misangano yavo kuUnited Nations. Vamwe varimi vorambidzwa kurima fodya nekuda kwekuitengesa pamukoto. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Geina Gumede munhau dzedu dzeIsindebele.